Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 22/2016 munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tichaita mapublic meeting atikuenda kunana kumatownship halls, kumagrowth point nekumaruzevha tichidzidzisana nekuonesana nevanhu kuti sarudzo dzakachena dzakamira sei.
Vesangano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vanoti voronga kumwe kuratidzira kune mutsindo nyika yose. Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatenda ibiti vanoti vari kufara nerwendo rwavo rwekuenda kuEurope uko vakadzoka svondo rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongerwe enyika anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA anoti ave kugadzirira kuratidzira zvekare pakati peguta reHarare sezvo kurambidzwa kwange kwaitwa nemapurisa kwasvika kwamvura yacheka makumbo. Mapurisa ainge arambidza vanhu kuratidzira achiti munyika hamuna kugadzikana. Dare repamusoro rakati izvi zvainge zviri pamutemo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vatiwo vanopikisa vanoda kupidigura hurumende yavo nechisimba nekuratidzira uku. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru MDCT vaDouglas Mwonzora.
Isu se working group yema secretary general ese mapato esari munera takaita musangano nezuro tichironga kuratidzira zvakare. Saka tiri kutanga kuratidzira ikoko muna naHarare Bulawayo nemamwe maguta tichirwira sarudzo dzakachena. Zviri kuitika kunotoni kwana Themba Muliswa uko kwekuti vamwe vanhu vari kupiwa mastendi kuti vagovhotera ZANU PF. Ndo zvatiri kurwisa izvozvo huori ihwohwo, ndo hwatiri kurwisa ihwohwo. Saka tine zvirongwa hurongwa hwakati kurei. Chekutanga tichaita mademonstration, chechipiri tichaita mapublic meeting atikuenda kunana kumatownship halls, kumagrowth point nekumaruzevha tichidzidzisana nekuonesana nevanhu kuti sarudzo dzakachena dzakamira sei nokuti yava nguva yekuti tichibvisa chihurumende ichi.
Asa hamusi kutyira here kuti mapurisa anogona kudzora zvakare icho chisungo chekuda kurambidza vanhu kuti vange vachiratidzira? Zvii zvamuri kumbonzwawo?
Tiri kunzwa kuti vari kuda kuti kana tichinge taratidzira vozama zvekuda kuzvikubhana, asi isu hatina basa nazvo kana vakabhana kana vakasabhana, ticharamba tichingoratidzira chete nokuti munyika muno taakuda sarudzo dzakachena, kwete kuti munhu aruza ndiye anonzi anotonga. Yanguva yekuti tichibvisa Mugabe nechihurumende chake. Zvimwe zvezvinhu zvatida kuita zvakare ndezvokuti tiri kuda kuita inonzi consumer boycott, yokuti hatitengi musitoro nevanhu ivavo vanenge vachishungurudza, hatikwiri mabhazi avo, uyezve kana vaine mapetrol stations hatitenge diesel ravo.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mm-hmm. Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vanga vari kudare reEuropean Union kuBrussels uko vakapinda musangano nemamwe mapato epasi rose anosvika mazana maviri. Vabiti vanoti vakadzidza zvakawanda kubva kumusangano uyo. Mukuzeya nyaya iyi nerwendo urwu Tabata vabiti.
Ku European Parliament kwanga kuine musangano wema political parties ese ano believe ne ideology inonzi social democracy ari pa umbrella ye body inonzi STU Social Democrats Union ne Progressive Alliance. So kwa kuine mapati anufura iwo over 280. So bato rePDP raka invite kwa ikoko. Kwa kuine mapato esa mnozia makuru ma social democrats. Anusanga nisa Labour Party yiku United Kingdom. Anusanga nisira the Social Democratic Party of Sweden, of Holland, of Norway. Anusanga nisira ma social democratic parties yiku Southeast Asia. Iku Latin America kwa Argentina, kwa Brazil. Yiku nana Southeast Asia, Malaysia, Thailand, Singapore. So musangano wangu waka kosha cha hizo. Takazo address kwa o panyaya zakafana zaneta ku Europe zakafana immigration takazo address kwa o ninyaye development tija address kwa na professor Jeffrey Sachs wamunu zwa kuti inunga miri ishasha panyaya ze upfuli ya kanyika mabuka kawanda. So kwa ina kizazukuru ritakaita ma resolutions anochikisa rinibato rangariti kwa rinochikisa isanganore social democratic party yeku German richitungamirwa na baba Constantine vanga variko zvakare ikoko.
Imi muri bato rechidiki apa tiri kuona muri kunge muchidyidzana nemapato mamwe ane nhorondo yakasimba munyaya dzeutongo wejekerere. Makazvitambira sei?
I think vana vavanenge vachiona kuti vatinogona kusenza navo ndevapi. So imo muno muZimbabwe munotoona maofisi akasana ne FES Frederick Betty Stiftung. Saka vanhu vanenge vachitoona kuti kuZimbabwe vangakodzere kuenda ikoko ndevapi. Takabva taiswa musubcommittee ichange ichiongorora bumbiro remutemo reprogressive alliance. Sezvamunoziva nhengo zhinji dzeprogressive alliance dzaimbo dziri nhengo dzesocialist international, but kune kutsutsumwa kuri kuitika ikoko kusocialist international nokuti vamwe havachada kubva pazvigaro. So vazhinji maEuropean parties ndo vaforma inonzi progressive alliance. Saka isu takatoiswa mu yamungati executive committee yacho ndezve tatoiswawo futi mukacommittee kachanyora gwaro inganzi pachirungu constitution kana kuti bumbiro remutemo. Saka tiri kukosheswa chaizvo izvo.
Mutungamiri wePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika munyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nevanokokera ZANU-PF mudare reparamende vaLove More Matuke, avo vanoti vane chivimbo chekuti upfumi hwenyika huchaita zviri nani, kunyange hazvo vachiti nyaya yezvirango ndiyo yaita kuti upfumi huondomoke. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji.
Mitemo yokufumisa varidzi venyika handifunge kuti tikashandisa njere dzese tingati mitemo yakashata. Mitemo inoita kuti varidzi venyika vafume ndiyo mitemo yatofungidzira kuti kana tiri vanhu vane pfungwa dzokuenda mberi ndiyo mitemo yakanakira vanhu. Asi zvinoitika ndezvekuti kune vanhu vanobuda chete kunofumura nyika yavo nenhema. Nhema idzodzo dzopararira dzoita sechokwadi, toguma tasvika pakuti vanhu vanga vachida kuti vauye kuno kuzoita bhizimisi nenyika yedu votadza kuuya, nechikonzero chokuti manyepo anenge achiiswa kunze anenge awandisa. Zvakangofanana nekuti munhu wongonzi muroyi ndiwo usingaroyi, no? Ende anofambisa shoko iroro anaguma angobhirivawo kana kuti vabvuma kuti kana kuti nonzi tofunga ndizvo zviri kutaura. Hapana chakaipa kunze kwekuti dene kuri kuti maopposition edu aya anoti kana abuda kunze otaura kunaka kwenyika yavo tingadai tisinanga nanjodzi nyaya dzatingada kutaura dzemasanction idzodzo dzingarambwa zvadzo kati hatinowa kuti pakati nomasanction adziso chakati adziso chakati kutorewa kuti masanctions aripo ende itori nyika yakasimba kana nyika yedu yaikwanisa iri nyika imwe isina basa nemasanction dayakatsvetegwa nevanhu vakabuda munomo vachida kuta vataridze kuti nyika ino ikonomi yacho idoni tene tisina kusimba takadona kare asi vanhu vedu chokutanga nechekuti vanonamata chechipiri vanoziva nhoroondo yenyika yavo chechitatu vanhu vanoziva kuti chero tikapanishiwa sei tikapuwa chitarafu sei nedzimwe nyika nemawestern countries asi rimwe zuva chete mwari achationa tikadzokera muufumi hwedu hwatagara tinako asi hatiti ufumi hwedu nounyaya yekutengesa kuti tibve taita kuti tinobva taita fanika vanhu vanenge vasina kukwana tichiita kuti vamwe vanhu vakakwana vanenge tichida kurumbidza vamwe vanhu tafanika vanengera isisu toda kugara pasi savanhu vatema vamuzimbabwe kuti tigadhiridze ufumi hwedu hudzokere pahwanga huri vanhu vawane mabasa tigofamba mberi asi kuna mwari ita basa rokupinga izvozvo zvinenge zvichiitwa saka vapedza izvozvo voenda kunochema futi kuti zvinhu hazisi kufamba zvakanaka saka tee tikurudzira kuti vanhu ngavabatane
asika onarebhoa mwari kuti chimwe chiri kunetsa handi zvirango chete asi nyaya yeuori uri kuitika muhurumende unogona kunge uri kukanganisawo kuti nyika ibudirire
uori isu semusangano wezano pf itori ingatova muchetura kana kuti poison hatisi kukurudzira nyaya dzeuori chinhu chino chatototi isisu hachina kunaka satino kana uori kuchiitika hwiti nekuda kuti zano pfu saka isitofanwa kubatana tose nekuti uori futi hausi muzimbabwe chete kuri ukaenda kusouth africa uori kuriko ukaenda kubotswana ukaenda kupi asi sezimbabwe toda kuti semusangano isu hatisapoti nyaya yeuori ende toda kuti uori ihwohwo tidetserane kwete semapati asi senyika
vanokokera bato rezanup f mudare reparamende valove momatuke vari parunare muHarare muchirongwa chatinotaura nevari kumaruva nhasi tiri kutarisa nyaya yekubatsirwa kuri kuitwa vari kumaruva ekumanikaland nesangano reusaid tabata amai lucia gumbo kuti tinzwe zvirongwa zvavo
mamaprograms atiri kuita ndeyekushanda tiri mucommunity munogara vanhu tichishanda neatinoti mavillage health workers mavillage health workers aya anodzidziswa kuti vanopa sei ruzivo kune vanhu munzvimbo dzavari kugara vatinoti macommunities vachivakurudzira kuenda kunotsvaga rubatsiro kuchipatara uyezve tichishanda kudaro tiri kushanda nemaprograms akaita semalaria nekuti tikatarisa munzvimbo yemanikaland malaria chimwe chirwere chinokanganisa utano hwevanhu zvakanyanya nenyaya yekungoti kune manikaland mamosquito anodawo kugara ikokoko nenyaya yeclimate negeographical area yairi so mavillage health workers aya vakatodzidziswa kubudikidza neprogramu iri kusapotwa neusaid kutesta malaria vari mumacommunities nekutotanga kupa vanhu mishonga yemalaria vari mumacommunities vachizoendesawo vamwe vanenge vaine malaria yakanyanyisa kuchipatara and also tichishanda mumanikaland imomo tiri kutraina kudzidzisa vashandi veutano vari muzvipatara kana kumaclinics vari kudzidziswa kuti vakwanise kuita atinoti masafe deliveries kuti vakwanise kubatsira vana mai vari kusununguka zvisina njodzi uyezve nekubatsira vana vachangobva kusunungukwa nekuti tinoona kuti vana vachangobva mukusunungukwa vazhinji vavo vanofa nekuti vanenge vachitadza kufema zvakanaka so tiri kudzidzisa vashandi vemuzvipatara kuti vanokwanisa sei kubatsira vana vasiri kufema vachangobva mukusunungukwa uyezve nekubatsira vana vachangobva kubarwa vanenge vaine huremu husingasvike patinotarisira patinoti 2500 grams ndo minimum yatinoti mwana ane huremu hwakanaka
saka vana ava munenge muchivasarudza sei kuti muzive kuti ava ndo vanoda rubatsiro
isusu programu yedu inonyanya kuitika tirimo mumakliniki so vana vanenge vauya kukliniki ndo vana vatinotoona kuti mwana uyu ari kuda rubatsiro uyezve vana vanenge vasununguka kana pachipatara mazuva asati akwana tinobva tatoona kuti mwana uyu bo tinenge tiine list yezvinhu zvekuti mwana uyu anokodzera kuadmitwa kana mukangaruke unit obva atonzi ngaaende mukangaruke unit.
Vamungati vanhu vari kunyanyobatwa nedambudziko iri ndevapi, kana kuti aya tingati vamuri kunyanyoona sema vulnerable groups manikaland?
Okay, mavhauna atinoti vari kunyanya kubatwa nematambudziko. Takatarisa tinoona kuti vana mai vane matambudziko akawanda, uyezve vana mai matambudziko avo kuti vari panjodzi nenyaya yekuti vamwe vanenge vasina ruzivo, vamwe nekuti vanogona vanga vari kumba kwokuti baba vanoti handidi kuti muite izvizvi.
Ko, iyo nyaya yenzara iriko gore rino iri iri kukonzerawo matambudziko akadii kuvana naana mai?
Tinoona kuti nyaya yenzara iri kukonzera matambudziko akawanda chose, nekuti mai kana vakazvitakura vanenge vachida chikafu chinovaka muviri, uyezve mai kudya kwavari kuita kuya kuya vari kuda kudyira vanhu vaviri, ivo nemwana ari mudumbu. So tinoona kuti ezvino izvi vana mai vanenge vari vanenge vakazvitakura vanotove at risk even of risk yemalnutrition, yekutoona kutoti utano hwavo hausisina kumira zvakanaka. Uyezve tinoona futi kuti vamwe vari HIV positive vanogona kunge vari pachirongo vari kutora mapiritsi, vanenge vachitonidha chimwe chikafu chakawanda nekuti mamwe mishonga inoda munhu wadya. Saka tinoona kuti ene izvi vanhu nekushaya kwavari kuita chikafu zvinotoafekta maprograms edu akawanda nevanhu vaya vari at risk nokuti vanenge vasisina chikafu chakawanda.
Amai Lucia Gumbo vanoshanda nesangano reUSAID rinobatsirwa zvakanyanya nehurumende yeAmerica, vanga vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro naMai Susan Mutambanengwe vanogara ivo kwaRusape, uko vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu ravo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mutambanengwe.
Makandii vateveri.
Amai Mutambanengwe, tinoona imi muri kwaRusape, kwakamira sei kwaRusape pari zvino?
Hakuna mvura yekunwa chaiyo, hakuna zvekudya, vanhu vari kufane nzara. Mabasa chaiwo hakuna, vanhu vakurambana, dzimba dzaparara, nyaya yenhamo nenkara.
Saka muri kurarama sei imi zuva nezuva? Mhuri yenyu yakakura sei?
Mhuri yangu yakakura, ine vana 7. Mari kumabhengi haimbowanikwi, pakutotambura kaisirwa kupa mari kapa ekokeshi nekamuzukuru, haiuitori ba mari chiri kunetsa matorero.
Saka muri kurarama sei? Zvii zvamuri kuita kuti muwane raramo?
Kuforoma zvidhinha murwizi, pane rwizi rwuri pedyo nesu, toforoma zvidhinha. Hatisi kumbozwa kuti zvinorevei kuti zvinhu zvibva zvanyanya kutiomera kudai. Taakungoraramawo tingori murima, kungochero tararama.
Mombotitsanangura nyaya yamataura yekuti dzimba dziri kupunzika nezviri kuitika izvi, zvakamira sei kwamuri ikoko? Sei muri kudaro?
Tiri kuti hakuna kavarume havasi kuwana mabasa, vanhu vari kufa nenzara. Saka vanhu vakutondoita vakadzi vanenge vakutodana navarume vanhu kuti vaonewo zvekudya kunenge aine akamotikari odanana naimba yotopusika. Zvendo zvetiri kutaura taravamise mhuri.
Muri kuona izvi zviri kuitika munharaunda yenyu here kana kuti kupi?
Nharaunda yedu ino.
Saka pogadziriswa sei pakamira pakadai?
Inini zvemandifonera zvendiritotisototi toita sei, topogadzirisa sei? Tingori vanhu venyama, hatinyaketika, hatina kana neany direction kwatiri kuenda nekwetiri kubva, hatichimbozva tichandoguma taipi.
Munombotaurawo here nevamwe vanomirira dunhu renyu irori muparamende kuti zvinhu zvingagadzirisika sei?
Kana dai tikavataurira munhu wamwari vanogonzwa. Handiti wakangozvigashira wobva waenda iyo ndoondodya havo zvevari mberi isu tichingotambudzika. Kana asvika zuva rekuti taakuchida zvino maerections tiriwo kumhanya kundovhota, asi tinouya werubatsiro hapana.
Tiri panyaya iyoyo, saka imi semadzimai zvii zvamunoitawo kukurudzirana kuedza kuti zvinhu zviendeke zuva nezuva?
Semadzimai kutikurudzirana kuti ngatitoshande izvi zvinenge zviri kutoita zvacho izvozvo zvekuforoma zvidhina kuti vana vatorarama vaende kuzvikoro, tingaitei?
Saka imari yamuri kukwanisa kuwana pakuita zvamuri kuita izvi zvekuforoma zvidhina?
zvinenge zvatengwa here mwanangu hapana kana zvinenge zvatepangwa zvinogona kutora nguva ndezvisazvambotengwa ba nekuti izvozvizvi kana ukakoroma zvisina kutsva inenge iri $10 pa thousand zvisina kutsva $10 pa thousand kunga kuti ukakoroma zvidhina 5000 zvinenge zvisina kutsva munhu ari kuzvitenga zvisina kutsva pa 5000 inenge iri inenge $50 nemarwadziro anoita zvidhina
kana maforoma zvidhina izvi zvinozoenda kupi
tinotengesera mune vari padhuze womurokesheni zvotiri padyo naro hoya wachitora huni dzacho kuti dzinotooneka unosungwa
saka munokwanisa kuwana mari yakamira sei tomboti pavhiki kana pamwedzi munoforoma zvidhina zvakawanda sei
pamwedzi unogona foroma 5000 of which is $50 munhu anozozvitorawo ndozvidini opisa aegawo munhu asi zvinei zvinorwadza
saka mari yakadai iri kuraramisa mhuri here kana kuti munozoita sei manje kuti mhuri ikwane nekuti mataura imi kuti mune vana vakati wandei
inogoraramisa vana seiko unenge wakutotoopa wabata wokambono anoda kutemerwa kana kuti kumbosakurirwa kana mumunda make kana kumvura yanaya ndopa unenge watotega ndichitoraramisa vana vezvikoro unenge woita sei tiri kurarama upenyu hwakaoma
saka mungati imi hurumende ingabatsire sei pakadai
hatitombozivi badai vatirangarirawo nekuti kana yanguva yemaelections wanenge wakutsvaga wanoko wada asi kana wangobva badzi zvavo zvaita haiwa wakundodya iwo mudzimba dzavo isusu tisiwana punhiki wekungoashandira iwo watidya nemhuri dzavo ndowopfuma
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Susan Mutamba Nengwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa tinotenda
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemubatanidzwa wemapato anopikisa ari pasi peCoalition of Democrats kana kuti COD. Muhurukuro yedu tine mutauriri wemubatanidzwa weCOD uye vari zvakare mutauriri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaPishai Muchauraya. VaMuchauraya, tinozva kuti pane rimwe bato rapinda zvakare mubatanidzwa wenyu weCOD. Mungatiudza pamusoro pebato rapinda mubatanidzwa uyu?
Bato rakabva kupinda mubatanidzwa weCOD svondo rino ibato rinotungamirwa naComrade Dumiso Dabengwa reZapu. Ndoo rakabva kupinda izvozvi izvi. Takange tiri murongwa naro but vakambonge vakamira vachiti vakamirira Congress yavo. Vabva Congress ndobva vazoita National Executive neNational Council meeting yakavapa mvumo yekuti ivo veZapu vabve vaita nhengo izere yeCOD.
Zvii zvakanyanyotarisana nemubatanidzwa wenyu weCOD?
Chinangwa chikuru ngechekuti patichasvike pana 2018 petinokukwidzana neZANU PF tiri juse nyaya yemapato anenge akawanda kuite kuavoide nyaya yekusplite mavotes kuti mapato ese auye pamwe chete. Tingati that's the only coalition so far iri munyika yemapolitical parties. Saka tinenge tichizoita come up with one presidential candidate, one parliamentary candidate, one council candidate, cannot one mayoral candidate in every contested office. Ndoo zvetinenge tichiitira izvozvo, ndoo zvakanangana neCOD kuti vanhu vasapatsanurana.
Tinoona kuti pane mumwe mubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika uri kunzi weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Muri kushandawo pamwe chete here nawo neCOD?
Ya, kune mabato ari kuNERA vetinawo kuCOD vakaita seZunde neDare. Mapato ari iwo mapato iwo vanga vari muurongwa hwenera asi ndinode kuti nyika izive kuti basa renera rinenge rakasvika zvaro pamagumo nekuti nera is not a coalition nemapolitical parties. Vanhu vakanga vakaungana pamwe chete vechidimande maelectoral reforms.
Zvii zvingatarisirwa nevana veZimbabwe paurongwa hwenyu ihwohwu?
Zvingatarisirwa paurongwa hwedu ihwo ngezvekuti kudai vanhu vakaise Zimbabwe pamberi vakasaise nyaya yema egos kana nyaya kude chigaro kuti inini ndichazenge ndiri chakati vakaise Zimbabwe pamberi zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka nekuti izvo zvizvi tiri kucode vanhu vese vetiri kufamba nawo hapana hakuna nyaya yombimbindoga kuti inini ndichange ndiri chakati inyaya yekuti let's come together patinosvika pana 2018 munhu unonga angori popular zvinotoonekwa kuti nhingi ungava Dr. Simba Makoni ungave Dr. Pishai Muchauraya kana kuti ani wotoonekwa uyu ndiye une potential yekubvisa ZANU-PF obva atopinda ipapo by consensus tobva taita defeat ZANU-PF pane kuti kugoti ZANU-PF iri koko chimwe chipati chiri papo
iwo mubatanidzwa wenyu wekodhi uri kuti panyaya yekuwandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo
chisungo chetinacho pari zvino takati isusu hatinei nenyaya dzana biometric voters ro tiri kude kuti tiende zvatakaite muna 1980 kana zvatakaite pareferendum yemuna 2000 kuti pakundovhota munhu wese paado kundovhotera ngaende kovhotera unongotakure chitupa chake cheto uchienda ipapo the only investment inofanira kuitwa kuinveste paindelible ink iyeyi yekuratidze kuti munhu wambovhota here kana kuti auna kudini auna kuvhota munhu undovhotere paunoda izvozvo izvo zvinoita kuti turnout ikure uye zvinorejisa maloopholes anokuitwa ngezanu-PF ekuti kuti urejiste unofanira kunge uine tsamba yasabhuku kana kuti uine tsamba yenozi proof of residence inobva kuna landlord
aiva vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vamuchauraya nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevana vezimbabwe manga makateerera kune mutauriri wemubatanidzwa wemapato anopikisa wecoalition of democrats kana kuti code vapishai muchauraya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mwina blessing zulu
aiwa tinotenda jonga iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo pamutambo wenhabvu uriko mangwana wechibuku super cup semifinal uri kutambirwa kubaba fields Highlanders ichange ichitamba nengezi Platinum. Vateereri musakanganwe kuti tinenge tichikupai zviri kubuda kumutambo uyu mukaenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nako kambo watora mari kubva kuna Ja Praise na Diamond wekuTanzania tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro nhau zvakare vesangano renera vanoti voronga kumwe kuratidzira kwakasimba munyika yose. Mutungamiri wePDP vatenda ibiti vanoti vari kufara nerwendo rwavo rwekuEurope. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevere.